Vajina mavati mana yachiva mumisozi. Vajina mavati mana yachiva muvivaya. Baratungurgu govi karagashe. Unzaniya gachiza varu mirkwa. Vajina mavati mana yachiva mumisozi. Vajina mavati mana yachiva muvivaya. Baratungurgu govi karakashe. Kuzani agachiza varumirwa. Ifashingawa noya netse nini nikuitugu. Kwambukwa na vamigaga nyanyambukije nyanyanje tukura.